Nyangwe arawa yakachembera panochema inodetsera kudzimai Ndiye wana notembeka pamwe pacho wana baba munopinda Naikufunga beze banda bina fight Pamwe vaindidisa voti mwana weku sight Hey to be strong cause you were out of sight Makandi shote song Baba makandi wazisa mumoyo mangu Muri los, makashandisa force Kusia rusha vanama eno manisos Kungo tipisa voice, but daddy muri los Moshore sabarube vaneri ulofu Wani dimi make pura nzira Kuseko baba makaso pura tira Kukona mama maka fika fika Asiko mbala choranga na kazandi Watisa mumoyo mangu Singa makaona zviri mberi Baba makandirwadzisa mumoyo mangu Ndaiva nerera asi muri vapenyu Ndaigara ndiri kumusuo ndakaringa nzira Ndichiti munouya kutsimuka pira Zvina mhosva maivanga